Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 7 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Dichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvangudeza zvicharani zvavamupambiri bvavati anhu madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi nonsipageni chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamupambiri kunoti vasvika pamota yayo handisizva kuti vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota mota yatodi yakutomuka ndinotiza kudi kuonana navo.
Nengo yeMDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzehutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCovid Allowance iri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. DC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi pamba pavo panyika Growth Point kubikita muchiitiko chinofungidzirwa kuti chine zvematongerwo enyika mukati. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vamupanduki vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motokari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yeToyota Vitz. Mudzimai wavamupanduki amai Shela Zvadamupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuwo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Zvangudeza zita rani vavamupanduki ndobva vati anhu madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi ndinonzi Sajeni Chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamupanduki. Vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona kana iri nyaya yemadiki yachiitwa makuseni kanzi no kungoti vasvika pamota yayo handisizva kuti vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota mota yatodi yakutomuka ndinotiza kudi kuonana navo. After maminutes ndobva ndazotraya kufonera foni yavamupanduki sezvo vaenda naye. Pandavafonera vabva vangonditi ndiri mumota ine vanhu 5 asi kunge ndiri kunangiswa kubhikita office dorobha yavanga vachienda nayo but havana kwavanga vamboti vaenda kwakanya vakati ndiri kutanodhuze nemutsongo pahospital ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvozvo.
Amai Zvadamupanduki vati vamangana nyaya iyi kumapurisa epanyika Growth Point uye vasati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nharumbwazha yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwashe Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCA Masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati chokwadi kuti vaJohn Mupanduki anova mumwe wememba vemayouth edu yemasvingo province nevakatogwa nevanhu vatisingazivi asi vatinofungidzira kuti vanga vavashori kana kuti vatingati maagencies anopf anoda kuita kuvhundusira vanhu vemupikita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yokuti munhu wakaya akatogwa kuti mapurisa aite investigation yavo. Isu sevechidiki vemuno Masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi tachigara wezanupf Masvingo varobson mavhenyengwa vati havasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo hariti zvemhirishonga sezvo chikoshesa mutemo wenyika
kuti hangu mataura ndisati ndazvinzwa izvozvo ndichibvunza kwanyika kwacho kuti kune inzini yakadaro here asi nyaya ndinongoziva ndechekuti isu vanhu vezamutemo hatigoni kuita zvinhu zvakadaro tiri vanhu vanotya mutemo tiri vanhu vanochengeta mutemo ndigowatwa ndichinzi ndapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro izvizvo asi ndichawo hangu kana kune inzini yakadaro but vanogona vatori vari vanhu vangokona navo pane zvavakona kuti kuti zanupf hatina vanhu vatambotuma zezamutemo
asi vamutubuki vati zvaitwa kuna vamupanduki zvinoratidza pachena kutyorwa kwekodzero dzevanhu vanopikisa hurumende panguva iyo nyika yavo kugadzirira kuita sarudzo dzemaby elections muna kuhurumende
saka isi hatisi kufara sevechidiki ende tichitarisira nemaby election atiri kusangana navo atinawo muno kumangwenezi chivi namasvingo eben tinoona kuti zanupf yafunga kuita zvemhirizhonga saka tinotarisira kuti isu semayouth tichange tichimira panzvimbo kuitira kuti tisarega vabereki vedu nevamwe vedu vachiabdakta vachinyangariswa tinofanirwa kumira chidifenda hatifanirwa kutyidzibwa tinofanirwa kuziva kuti kana mukaona chingoma choririsa choda kubvaruka
mudzimai wavamupanduki ati ari kutya zvikuru uye vana vavo vatatu vakaona kupambwa kwakaitwa baba vavo mukuru pavana ava ane makore manomwe wekupedzira ane matatu kupambwa kwavamupanduki kunoita pasina mwedzi mitatu yapfuura apo imwe nhengo yemdc alliance vanyasha zvambe mawere vekwagutu vakafa mushure mekurohwa nevanonzi vatsigiri vezanupf ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba. Nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nedare repamusoro reHigh Court pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vepakambani yeImpala Car Rental gore rapera. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Tongi vaviri vedare repamusoro vanoti vaJoseph Chilimbe navaRogers Manyanga dzeforoma vatura mutongo wekuti vaharuziveshe vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. Izvi zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende avo vati hapana chikonzero chekunyima vaharuziveshe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vamwe vavari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare. Rimwe remagweta ari kumirira vaharuzivishe vaSimon Chabuka vati vafara nemutongo wedare.
Hanzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso. Mari yechibatiso yabhadharwa makomborero aruzivishe ari kubuda zuva ranhasi. Tichange tichikuzivisai paachabuda asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka zuva ranhasi acharara ave kumba.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Siziva vati vaharuzivishe vanga vasingafaniri kugariswa mujeri nenyaya yavati haina maturo. Vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vaharuzivishe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburitswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavaenzi vakange vasina kuzvipira kudare pavakange vanzi vadzoke mune imwewo nyaya asi vakange vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hwecovid-19. Panyaya yavapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi vaharuzivishe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaharuzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina vakapiwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare. Mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo westatutary instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa. Danho ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo. Bhanga reCBZ iri rinonzi mwane hupfumi mubhanga iri ndiva kuda tagwirei vanhu vechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa neThe Century semunhu ane hupfumi hwakawandisa vari kuviga kunze kwenyika izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe noupfumi hwakawanda vatagwirei havadi kutaura nevatoro venhau pamusoro penyaya idzi vakazembe vati kutora passport yechimanje manje kana kuti e-passport nechimbi chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuamerica uye passport isiri yechimbi chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuamerica mune imwewo nyaya vamunangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi maviri nemumwe chete 1121 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere kana kuti 5108 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri ane zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 220,178 kuchitiwo vapora kubva kucovid-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 4,153,879. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,169,785. Vabayiwa nhomba yetatu kubva zvayatanga kubayiwa musi wazvita 27/2021 vava zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nevatatu kana kuti 9,503. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19 asi nyanzvi dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino haufadzi. Nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti hurumende nemasangano akazvimirira vanofanirwa kushanda zvakasimba kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunobayiwa nhomba yetatu. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penhomba yetatu iyi pamwe nezvirongwa zvokubayiwa kwenhomba asi vati havasi munyika. Tatadza kubata vavati titaure navo amai Joeline Chimonyo sezvo nharembozha yavo yanga isingabatiki asi varusike vanoti panofanirwa kuitwa zvirongwa zvinoita kuti vezveutano vapinde muvanhu vachibaya nhomba idzi kana nyika ichida kusvitsa uwandu hwainotarisira kubaya.
Ini ndakaona mukana wekuenda kunobayiwa booster jab kana kuti nhomba yetatu yekudzivirira kubva kudenda recovid-19 iyo inobatsira kuramba ichipa dziviriro kune vanhu avo vane mbenge vakabayiwa nhomba mbiri dzekudzivirira kubva kuchirwere checovid-19. Zvinoonekwa kuti simba renhomba rinoenda richipera, saka zvinenge zvakakosha kuti munhu unge uchidzokera kuti unobayiwa booster kuitira kuti kudzivirirwa kwako kurambe kuripo.
Muri kuona veruzhinji vari kutambira here kurudzire yekuti vange vachibayiwa iyo nhomba yetatu yamuri kutaurai?
Pandakaenda kunobayiwa inini ndakanobayiwa kuparerenyatwa hospital. Ndakasvika pasitorina munhu kana mumwe chete zvake. Izvo zvinoita kuti mabasa edzidziso ange achida kuramba achisimbaradzwa. Mabasa ekurudziro ange achida kusimudzirwa zvakanyanyisa. Vanhu varida kuramba vachipiwa dzidziso maringe nekuti ndekupi kurukuwani kwa idzo nomba idzo zi, ze booster idzo zi, kana kuti nomba ze tatu. Uye vanhu vakakodzera kuti vange vachibaiwa ndanani, kuitira kuti vanhu vange vachiwaniswa iyo dzidziso yekuti vakwanise kunge vachienda neuwandu hwavo vange vachikwanisa kudobaiwa.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yetatu iyo ikubva zvayatanga musi wa27 zvita gore rapera kusvika iye zvino huri kuramba huri pasi. Tingati here veruzhinji vari kudududza?
Zvinokwanisa kuitikawo zvekare kuti vanhu vangadududze sezvakaitika padzimwe nhomba idzi. Nekuda kwekuti vanhu vanogona kunge vasingapiwe dzidziso yakakwana. Asi toda kuramba tichikurudzira kuti zvakadakirei kuti veruzhinji vange vachinobaiwa iyo booster iyoyi. Tiri kunyanya kuda kukurudzira pari zvino izvi vaya vatingati mafrontline health workers nevaya vanogona kunge vaine zvirwere zvavainazvo nechekare. Angave ari maBP, zvirwere zveshuga, vanorarama neutachiwana, kwoita vaya vakwegura, vanhu vese ivavo tida kuramba tichivakurudzira zvakanyanyisa kuti dai vange vachikwanisa vaenda kunobaiwa, kuitira kuti vange vachiwana dziviriro iri pamusoro.
Muri kugutsikana here nekugoverwa kuri kuitwa iyo nhomba yetatu iyoyo?
Nhomba idzodzi dzetatu ngadzirege kungowanikwa kumadhorobha makuru chete akaita sana Harare, ana Bruwayo, ana Mutare, ana Masvingo, ana Gweru. Ngadzidzike dzikewo kusvikawo kune vanhu vari kumaruwa.
Ava vanga vari mukuru wecommunity wekugroup on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yashika nguo ya kudi timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon vabatana nemazana nemazana evechitendero chechiMuslim nemaKristu vachinamatira nyika kuitira kuti mitambo yenhabvu yemakwikwi eAfrica Football Cup of Nations ave nerunyararo. Chikwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi chakapika kuti chichavhiringidza mitambo iyi. Mapurisa anoti chikwata chevarwisi ichi chakaisa bhambu nezuro murimwe guta riri kutambirwa mitambo iyi asi hapana akakuvara. America neJapan dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chitsva chemakore mashanu mukubatsira nemari inoshandiswa nemauto emuAmerica ari muJapan. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Vamwe vashandi vehurumende vari kushora danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekuvapa mari iri mumadhora ekuAmerica yekuti vabatsirike munguva yeCovid-19 vachiti chavanoda kuti mihoro yavo ive iri mumari yemadhora ekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakaonekwa neStudio 7 rinoti hurumende ichapa mari yekuti vashandi vehurumende pamwe nevari pamudyandigere vabatsirike munguva ino apo chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Gwaro iri rinoti vashandi vehurumende vachawana madhora $10 mashanu ekuAmerica ukowo vari pamudyandigere vachiwana madhora $30 kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana zviri zvechokwadi izvo zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuona kuti chichemo chevashandi vehurumende chekuti vapiwe mari yemuhoro wavo mumari yekuAmerica chiine musoro. Asi vati kupiwa mari yekuti vabatsirike iyi hakuna zvakunobatsira vashandi vehurumende sezvo uyu usiri muhoro.
Inotiposhera pakuti rokuchengetedzeka kwatinoita sevashandi uyezve ndopanobva mapension pamaallowance apa hapana mapensions uye sezvendinga nzira zvayo mari isingakwani zvinotarisirwa nemunhu kuti ararame. Tiri kuti hongotazviona asina kuziisa vamunangagwa vamutiri munove kuti tizodzoka kubasa tichiri kuda yezviita paripoti. Tichikurudzirawo varairidzi kuti musanyengedzwe nezviwitsi musevana vadoko tine basa rekuramba takamira tichirwa neumari.
Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, wadza Studio 7 kuti vari kungonzwawo nezvegwaro iri pamadande mutande. Asi vati sangano ravo riri kuramba rakasimba nerekuti vashandi vehurumende vawane muhoro mumari yemadhora ekuAmerica.
hatozivi kuti I official position ni government ili kata isi isusu tinomira shunowea patafura shunowea patafura ndo shatino tisusu nyangu kwa tizi shuri official isaka pari shino andina shandungada kutindita ule nishashu tinomira meeting ili kitu kwa shambonuya meeting iyo tulukuta disila kuti feedback kupaku government kanya shataka tura muna December shukuti tinoda iye shino kupata kwa nima US dollars
atina kwanza kubata guruko tata shuashandu ya urumende wapo mavima kana omunyori we Public Service Commission wa Jonathan Utaunashe sezo narombo zvadzavo dzange dzisingadavirwe vachitaura ne Studio 7 munguva pfupi yapfuura vamavhima vakabvuma kuti mari yepenjeni iri kupiwa vari pamudyandi gere ishoma zvikuru vakati hurumende iri kugadzirisa izvi mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe muzvare tafadzwa munoda wafa vanotiwo azvibatsire kuti vapiwe mari yekuti vabatsirikane iyi sezvo ichigona kuzomiswa chero nguva
isu seEducators Union of Zimbabwe tinosuwa zvikuru nekuti mashure ekukunge tabirwa muhoro wedu kwemakore matatu nehurumende inoita zvatingati mokari yekuti pa $75 se-COVID allowance. Sevarairidzi, tinoona kuti tiri professional. Tinotarisira kuti employer wedu atibate. Zvine chiremera chinodarika ipapa. Dai hurumende yanga yakwanisa kuti itipe muhoro wedu we $540 ive iyo inouya iri cash. COVID allowance hayo youya iri RTGS.
Mutungamiri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundane vati zvinogona kuve zvakanaka kuti vashandi vehurumende vapiwe mari yekuti vabatsirikane asi vati chakakosha ndechekuti vapiwe muhoro wemadhora ekuAmerica.
Takaona gore rapfuura kuti musure mukunge mari yawedzerwa pasina nguva inflation inenge yabvisa value yemari posara pasina chauviri. Saka naizvozvo zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuita hurongwa kuti dzimwe mari dzinobhadharwa varairidzi dzinge dziri kuma United States dollars. Izvi zvichaita kuti zvibatsire kuti varairidzi vakwanise kuti vange vachibhadharawo marenti anobhadha kuma United States dollars, transport inobhadha kuma United States dollars. Chimwe chingave chipi nechipi zvacho chaungada chinotengwa muzvitoro umu chinoita kuti raramo yevarairidzi nemhuri dzavo iendeke chinenge chiri muma United States dollars. Kungave kudzidza chaiko, tiri kuona kuti school fees yakunetsa. Isusu tinoshanda muzvikoro tiri varairidzi tobva tatadza kubhadhara school fees yevana vedu. Chokwadi kuti vana vangagara kumba here murairidzi achienda kuchikora achisiya vana vake vari kumba.
Mugore ra-2020 apo chirwere cheCOVID-19 chakaramba chichitekeshera, hurumende yakambopa vashandi vehurumende mari yekuti vabatsirikane asi ikazomira izvi mushure memwedzi mitatu. Pave nengo yakareba vashandi vehurumende vachichema chema nerekuti vanoda kuwana mihoro yavo iri yemadhora ekuAmerica sezvaiitika makore apfuura hurumende isati yamisa izvi muna 2018. Asi hurumende inoti haina mari inokwana kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo. Hurumende inoti haina mari yekubhadharira vatsigiri venhabvu kuenda kuCameroon kunokuzirira maWarriors kumakwikwi eAFCON 2021. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weSports and Recreation Commission vaGerald Mlochwa vati hurumende yati haina mari yekubatsira vateveri vemutambo uyu kunokuzirira chikwata chavo chemaWarriors kumakundano aya. VaMlochwa vati vakasvitsa chikumbiro chevateveri venhabvu cherwendo urwu kuvakuru asi zvikanzi mari iripo inokwana chete kubatsira vatambi nevarairidzi vechikwata chiri kukwikwidza ichi. Mutsigiri weCapes United ane mukurumbira vaFrancis Kaoa vanoti vari kukatyamadzwa kuti kutambura kwenyika kwapindawo nemunhabvu.
Kuenda kubhora pasina kana sapota zvinhu zvandikatyamadza munyaya yedzebhora muZimbabwe muno. Takona kunge kutambura chinhu chinofanira kugara chiripo papo ndapererwa. Then you expect my results panhu pakaita seipapo. Don't ever expect results and don't blame even the coaches, even the players.
Izvi zvauya kwasara mazuva matatu chete kuti Zimbabwe itambe mutambo wayo wekutanga uyo iri kusangana neSenegal nemuvhuro. Asi, mnyori mkuru we Zimbabwe National Soccer Supporters Association, va Joseph Mutau, vanoti, vave kuedza masangano kana makambani, akazvimirira ega kuti avabatsire ne chimbi chimbi.
Takuto kumbirisawo kune vanokwanisawo vemakambani, vanofarira zvebhora, vanogonawo kana vachida kuti yamurawo, kuti tiendesewo vatsigiri venhabvu kuCameroon. Kana vakaitawo zvavo vashoma chero, pane munhu anenge achideedzera ariko kumateresu, kuti ngatifambe, ngatifambe vakomana.
Aka, kanenge kari kekutanga kubva muna 2004 apo Zimbabwe yakabudirira kekutanga kuenda kumafinari aya kuti nyika itadze kuendesa vateveri vechikwata ichi kumakwikwi aya. Aimbotambira Acadia United, Danny Jim, anoti hazvifadze kuri maWarriors ashaye vatsigiri kumakundano makuru akadai.
Kusaenda kuvatsigiri wenhabvu weMaWarriors chinhu chisingafadze, nekuti AFCON mukombe mukuru womuno muAfrica. Zvaifadza kuti vatsigiri wedu dai wange variko, nekuti vatsigiri vanoitawo kuti vatambi vaite manyukunyuku.
Makore apfuura, vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa neZifa kuenda kumakundano aya. Asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa, zvichitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. FIFA yakayambira Zimbabwe kuti ichaiswa pazvirango kana SRC ikasadzosa bhodhi reZifa rayakadzinga munambudzi gore rapera. Zuva rakapiwa SRC kuita izvi, randira 3 rakapfuura zvekuti vanhu vakawanda vamirira kunzwa kuti zvirango izvi zvakaita sei zvichatemerwa Zimbabwe neFIFA. MaWarriors ayo ari mugroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal aruda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubva na1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nenguwe MDC Alliance vajoin mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe mihoro yavo iri mari yekuAmerica, kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCOVID Allowance dziri mumadhora ekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanga nokugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngilamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 zivandlela 2022 ngubrathethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bantu sesizwile bantu mkhuhlane khathe sizulu liyana impukana ziba ziningi so sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapho kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi city council isifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu bethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo
izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane
ukuze ayithole i-ID yakho nomele uyastrugle kumbe umele udize manje ungadizele i-ID show i-right yakho bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time to yathiwa umshini ufile so akuncedi uyavukela futhi komsithele uzothiwa kuthatha inamba.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha. Kuwoza Friday Livie silejaha elisakhulayo uWillard Jimvandanyoni ocula umdumo kulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele khona izolo abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli. Okuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezidlula kancane amakhulu amabili 220,178 okulinani eligoqela abasilayo kulomkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phose yamabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million uthi asebehlatshiwe wonke umabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imikhuhlane khathe sizulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesabuva le mikhuhlane edorobheni lapho. Kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi city council isifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu bethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi zilethe umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
Sibona kule ngcekezelo ye isanda bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le outbreak esibe nawo ama-incidents angu-2 eluveve le-chabalala we-diarrhea. konke lokho uhambela lokungahlanzeki kwedolobha. Lapha okwamanje yizibi ebesizibona siloku zokuthelela isikhathi iyakholwa ngesikhathi sekhisimusi ikhephulele liba lezibi eziningi ezibuyayo. Besilindeleke ukuthi i-City Council osomadolobha bethatha amanyathelo masinyane bekhuphe ingcekeza leli engahlelayo singakabili i-outbreak yomkhuhlane.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona losomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika ithipa lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imkodo yonke edorobheni. Ocho ukuthi sikhanethi kusiyafika umvulo imkodo yonke ibisikhini. So yiluhlelo sizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphongi ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
Ikhansili yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Eyinye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiso esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Inkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID kona bezali belapha shu. Umuntu adubeke ngezalo leZimbabwe just i-ID. Hayi, uyavukela uzothiwa kuyabhukhwa. Uyathi ubuyela ubhukhile uzothiwa umtshini ufile. I-date yakho sidlulile, sekumele ubhukhe kutsha eZimbabwe kona. Hayi, kubuhlungu lokhu. Abantwana abanye khathi sibafeyila ma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona uyastruggle kumbe umele ubhizi. Manje ungadizele i-ID sho i-right yakho. Bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela, kodwa uma ufika every time thola thiwa umtshini ufile. So akuncedi, uyavukela futhi kwamsithela uzothiwa kuthatha inamba engaka.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana ingozi ziningi, kunje silwisane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyeni lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba iline, okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melissa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuyalayinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha, lezulu liyana ukuthi bathatha ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi. Le mali yankhona ayikho lokugada ngoba kwesinye isikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwa uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona amaidi kulalokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka-ole A-level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umunisipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umungu wabantu abawulimi kwisimo zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasozajezise abalime emaxhaphozini ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Usithi kansili ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli sikamunicipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamunicipala weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZW 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage illegal cultivation. Osubhode kulenjini edabeni olufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Umunisipala uyanelisa ukukhuluma ngodaba lwabalimi edolobheni kodwa engenzi lutho. Kulabo abenza umonakalo omkhulu kakhulu kwezemvelo abagoqela abagebha ichebechebe labatholisa abantu indawo zokwakha okungekho emthethweni. Siyamxwayisa umunisipala ukuba lapho eqhuba imithetho zakhe akhumbule ukuba kuyini okufuhla izakhamizi ukulima emadolobheni. Zifuqwa indlala esibhadlile lapha emadolobheni.
Isakhamuzi semzini wekhambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umunisipala ujezisa bephula imithetho yokulima lapho abangamelanga balime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingeze sazibalisa lapha. Ngakho u-City Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi ngawenza lento bengakalima abantu ngoba nxa usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lo ukuthi uzavuna imbijana leyo khona phana kodwa bekumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamoshi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebeexposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident ekhulume ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezinjalo. Ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolwalo luncane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umunisipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipal waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kwemizamo yokumelana lobhubhane ku-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe e-Afrika we-AFCON ngesikhathi leZimbabwe liphakamele ukujeziswa yinhlanganiso ye-FIFA. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana usenelise ukubopha undoda onakanela ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engama-43 yokuzalwa 43 ubika wayelisotsha kweleColombia njalo ubikwa ebotshiwe esetheswa icala lokuqoqa ukubulala kweleMelika. Umongameli Joe Biden uphayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwa bele-COVID-19 lizaqhubeka lixhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emakilasini kusukisela ngolwesithathu emva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga okwethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincume umongameli Cyril Ramaphosa weli-South Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kwele-South Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebicwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu asishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhela inkampani yezamandla kagetsi Eskom yezokuthutha iTransnet ezendizamtshina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshuntshwa izigidi zamarandi kula makampani. Lombiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhansilini kusetshenziswa ubuqilini. Ngesikhathi simukela lombiko umnumzana Ramaphosa uhle wakubeka wacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatsholutho otholile ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Kanisha Sinkala uthi kuqakatheke kakhulu ukuthi imiko yamakomishini ibonwe umuzulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile ireport. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also a public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi iZimbabwe layo isebenza ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati laye utshayela umnumzana Ramaphosa ehlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le-corruption. Kuqakathekileke lokhu ngoba umnumzana uRamaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo ukujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo. Kuwoza Friday ngeviki silejaha elisakhulayo uWillard Shingwandwanyoni ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Fanda.
Kuli viki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke etshisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWillam Jumandanyoni yena bamazi ukuthi ngutshins
mina ngazalelwa eGate Bridge angikhulelanga khona. My parents moved saqala ukuhlala eWest Nixon. I did my primary level eWest and then I moved sayehlala eColumbon so I did my ordinary level. Suka laphana mina ngothando le music. I had to move from Columbon ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio okuthiwa iX Studios.
I know that you need me. I never gonna leave you, baby, to serve me. Let me show you my love.
Uthinzi ucula ekontuduza thuna sizokuthi ke usebenza labo bani.
Imusic yami yonke ngiyenzela eX Studios kulama producers angu 2 uGega Beats lo yiKid. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm a Afropop artist but I ventured into producing some type of vibe a different which is called trap mapiano. I've had projects with my producer uYitKid. I have several projects and there is this song I see released okuthiwa ngukwali.
Kona yena ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo wama piano ke obuyangeke kunono obuhle yena ke sithanda ukwazi ukuthi ngubani kahle kahle owamenzayo wenza sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic bengilothando ngisesemncane but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana be Nigeria laba oJoboy. Music yabo ilokunono obuchazayo. Le music yaseGoli amapiano lawa for age group yethu i sound echazayo. So I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
Can
ngahambi ke Timzi tshela ke balalela ukuthi wena utholakala ngapi umculo wako bengawuthola ngapi kanti ke la ku social media bangakuthola ngapi
mina ku social media ngitholakala ku Instagram ngizibiza ngo William Chims ngile background yokuba ngu photographer so liyadibana into eziningi ezama photos ku YouTube ngikhona i account engisebenzisayo is called Madder Than Boys ile new release track esiyenzile kathesa okuthiwa ngukwali and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William Chins.
Besi uhlelo hoza Friday silijakelisa khulayo elicathulayo lokuntu zethunqa khona le kobulawa ke nguChims ebesilaye igama lomuntu yenza Jesus Banda zihlangene njalo kwelizayo lisana. Don't really who you think I am. Don't really where you think I'm at. Right now. I've been living a life without rules. Living the vibe that I choose. Me and my team, we never lose. Oh, I'm on you. You make us a dying number for new driver. I'm not too loud that we're new play tomorrow now.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhangelele kuphala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuhoza Friday liviki beselejaha elisakhulayo uHilati Jimbwanda Nyoni ucula umdumo wakulezinsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Silibheka ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah City libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.